A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 4th, 2022. I'm your host, the marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at the continued incarceration of prominent opposition lawmakers who were denied bail by the High Court. Honorable Job Sikala and Honorable Godfrey Sithole and other 12 members of the opposition Citizens Coalition for Change have been in jail since June 14th, the day they were arrested for allegedly inciting public violence. All the accused are denying the charge. The case was conducted virtually. In its ruling, the High Court said circumstances have not changed since October when lower court denied them bail. The accused will return to court on November 15th for trial. Pro-democracy activists believe the matter is now politically, and the Zimbabwe government is now using lawfare to silence the opposition as next year's elections trudges closer. Nasi muchirongwa che Live Talk tiri kutarisa zvabuda mudare repamusoro nasi iro raramba kupa nengo gumi neina the Citizens Coalition for Change mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vanhu ava vanosanganisira nengo dzedare reparamende vaJob Sikala navaGodfrey Sithole avo vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mirwa. Dari rati nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa 15 Mbudzi. Vanorwira kodzero vanoti avasi kufara nemabatirwo enyaya iyi vachiti zviri pachena kuti hurumende inoshandisa mitemo yenyika kuomesera vanopikisa sezvo vanhu veZANU-PF vanopomerwa mhosva dzinotyisa vari kupiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo. Tabata Gweta renengo dzeCCC vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi.
Dare rapamutongo waro pachikumbiro chatanga taisa chekuti vasikana vatirwe mukana wekuti vatonge vachibva kunze. Dare harina kubvumirana nesu nekudaro rabva rati chichemo chatanga taisa pamberi pedare hachina kutambirwa, saka vasikana vanyimwa zvakare bheyo.
Zvikonzero zvapiwa nemutongi ndezvipi?
Mutongi ati iye maoko ake anenge akasungikana pachikumbiro chakaisa apa nekuda kwekuti haasi kuongorora zvikonzero zvakapiwa pakutanga-tanga zvakaita kutanyimwa bheyo, asi akungotarisa chete zvazoitika mushure mekunyimwa kwavo bheyo kuti zvinokodzera here kuti vachipiwa bheyo vakatarisana nezvazoitika zvashanduka kubva pavakatanga kunyimwa bheyo nekutanga.
Saka maakuita sei kubva pari zvino?
Tichagara pasi navasikala tondwa pfungwa dzavo tozotangira ipapo tanzwa kuti ivo vakuda kutiitise sei nenyaya yavo.
Munofungei nenyaya yekuti vasikala variramba vachingonyimwa bheyo nematare mazimbazvo varume justice vazaikosi?
Sezvatanga tingotaura kubva pakutanga hatisi kuona mucherechedzo yekuti mutemo urikushanda nenhaka kwavo. Hatisi kuona mucherechedzo yekuti vatongi varikutonganyaa vasikana vari kushandisa mutemo chaiwo chaiwo pakupenengura nyaya. Saka tichangoramba tichingoza semazamiro ati kuita kuramba tichingotaura kuti mutemo unoti zvakati, nerimwe zuva tinovimba kuti pane achanzwawo kuti izvi ndo zvinotaura pamutemo, izvi ndo zviri pamutemo, mutemo utanga kutevera.
Iyo nyaya yavo ichatanga kutongwa rini?
Nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa 17 November, asi pane imwe yati yavaina vasikole vari vaviri ichatongwa musi wa 15 November.
Gweta riri kumirira vaJob Sikala nevamwe vavo vaJeremiah Bhamu vachitaura naGodwin Mangunjira weStudio 7 vari muHarare. To hear more about what happened in court, for the benefit of our Ndebele listeners, Studio 7 reporter Mlondolozi Lovu filed this report.
Esethulaisi ngumo sake umahluleli weHigh Court uJustice Rogers Manyangadze wale ukhulula uSikala esithi akulalutho soluguqukile kuzizathu ezibangela ukuthi ancitshwe ibheyili yinkantolo kamantshi le High Court ukuzicelo eziyisikhombisa azikweze ulawa madale ukusikhathi esedluleyo. Amagqwetha kaSikhala ebecele uJustice Manyangatse foroma ukuthi elahle isinqumo sikamantshi sokwala ukumkhulula ngoba esithi kukhona osekuguqukile kulandela ukuncitshwa kwakhe ibheyili. Amagqwetha ebethe njalo ukuvalelwa lokuncitshwa ibheyili kukaSikhala lommeli weshitungwiza North ePhalamende uMnumzana Godfrey Sithole kanye namanye amalunga e-CCC alitshumi lane kubangela ukuthi uZulu weZimbabwe alahlekelwe lithemba kundlela imithethwandaba yakuleli eqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa uMahluli uthe kumele kulandele umthetho kungenani lokuthi abantu bacabangani. Uphinde wathi isizathu sokuba ividiyo kaSikhala esetshenziswa nguhulumende ekumetheseni icala lokutshotshozela uDlakela kayifakwanga nguye ebulenjini be-intanethi kaselandaba ngoba idale likhangela amazwi akhe hatsho ukuthi achaywa ngubani. USikhala labanye bakhe bethethwa icala lokutshotshozela uDlakela olwaqhamuka enyathini kulandela ukubhubha kwelunga le-CCC uMoblessing Ali ocatshangelwa ukuba wabulawa ngabantu be-ZANU-PF. Babotshwe mhlaka 14 ngoNhlangula okutsho ukuthi sebezadlikisa inyanga ezinhlanu bevalelwe. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu usole kakhulu isinqumo sikaJustice Foroma.
This is an appeal against an application for bail under changed circumstances. So it's not looking at the first bail that was denied, but it's only looking at the changes that we cited, whether they are sufficient to warrant his release on bail.
Ebesikwenza namhla besingakhangeli ukucela kwakhe ibheyili kwakuqala, kodwa besikhangela ngendlela esibona ngayo ukuba ibheyili yakhe ayincitshwayo wayincitshwa kule ndlela ezehlukeneyo kulalezo esizisebenzise khathesi, ukutsho uBhamu. UBhamu wengeze wathi sokusobala ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe ayisaqhubi kuhle umthetho, ikakhulu kundaba eziphatha amalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC.
Hachisikuona mcherechezo wekuti vachongi vatisonganyadza vasikala vari kushandisa mutemo chaiwo chaiwo pakutsenengura nyaya iyi. Saka tichangoramba tichingozama semazamiro ati kuita kuramba tichingotaura kuti mutemo unoti zvakati. Nerimwe zuva tinovimba kuti pane achanzwawo kuti izvi ndo zvinotaura pamutemo, izvi ndo zviri pamutemo.
Rasivoni angati abahluleli lava valandela umthetho ngendlela oyiwona. Themba ukuba sizayala sicela ukuba bamkhulule, njalo siyathemba ukuba ngelinye ilanga bazakuzwa basezwisise ukuba akhululwe, ukutsho uBhamu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa uthi njengebandla bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba uSikhala aphume.
Siyalila, inhliziyo zethu zidabukile ngoba sezamile uSikhala labanye bonke ababotshelwa ize. Sibona ngani ama high court judges lama magistrate bayesaba ukumkhulula ngoba bayakwazi ukuthi bangamkhulula bazaxotshwa njengabanye abakwenzayo khathesi abasekho emsebenzini.
Abebandla leZANU-PF bona bayakulandula ukuthi uSikhala labanye bakhe bayahlukuluzwa nje yileli bandla lohulumende ngendawo zombusazwe. Sixoxele lunga laleli bandla uMnumzana Matthew Sibindi, yena othi uSikhala watshotshozela uDlakela ngakho kumele ahlale ejele.
Kake hlale phakathi entolongweni akajeziswe, akafunde ukuthi umkhuba okuwona njalo okuyenza ukuthi uZulu ahlamukele or abe violent kuhulumende lo mphakathi akusonto elungileyo. Besicela ukuthi uphume ngendlela ezayenza ukuthi noma umphakathi loZulu abone ukuthi kuqakatheke kakhulu ukulandelela umthetho.
USikhala uzaqhubeka evalele njalo aphindele emthethwandaba mhlaka 15 kulinyanga, lapho uMahluli athi icala lakhe lizathethwa khona. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguMlondolozi Ndlovu.
As we continue discussing about the lawfare in Zimbabwe, VOA Zimbabwe service reporter Godwin Mangujira speaks to Harare lawyer Panganai Charumbira.
My reaction is that it is now evidently clear that the courts are captured. Honorable Scala and Honorable Godfrey Stole have got a right to bail. The reason why they are not being granted bail is surprising and shocking everybody. But what is very clear is that this has become more of a political matter, more of a political issue, as opposed to a legal matter.
So how should the two proceed in this regard so that they realize their constitutional rights?
I think the judiciary system, the Zimbabwean judiciary system, must attend to its conscience. It must know what is right and what is wrong. They must follow the law and not politics. They must grant the two honorables the right to bail.
Well, there's some view that this now needs a political solution. What's your take on that?
As a lawyer, I think we have got to exhaust all the legal routes, all the legal remedies, and I call upon the courts to behave in a manner that will return dignity to the judiciary system. As for those who are advocating for the political route, yes, let the politicians pursue that route is within their right, but as for the legal practitioners who insist and continue to push on the legal side.
That there was Harare lawyer Panganai Charumbira speaking to Studio 7's Godwin Mangunjga. Now, let's take a short break, but please don't go away. We'll be right back with you.
Research is on for Africa's the best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. For both political and legal perspective, we are now joined by Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, North America Province. And we're also waiting for our guest from ZANU-PF to join us to discuss this issue. Hello, Mr. Jokora. Kora, how are you today? Mr. Jokora, we can't hear you. I think we're having some technical issues there. I can't hear Mr. Jokora, but we are actually trying to get hold of also our guest from ZANU-PF to come in and weigh in on the issue. Aiwa nasi tiri kuedza kuti titaure isu pamusoro penyaya yezvatiri kuona zviri kubuda kumatare uko taona nasi vaJob Sikala navaStole vebato reCitizens Coalition for Change vawanikwa ivo vachinyimwa mukana wekuti vabhadhariswe mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vamwewo vanoita nenyaya idzi dzezvematongerwo enyika vari kuti ivo aiwa tinomboona vamwe vanoita nyaya dzakaipa chaizvo dzakaipisisa vebato riri kutonga pari zvino veZANU-PF vachiwanikwa vachiendeswa kumatare uyezve vachiwanikwa vachipuwa ivo mukana wekuti vatongwe vachibva kumba. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kuda kuziva ipo pano. Let's go back to Mr. Tawanda Jokora. I'm hoping that our connection will be better this time. Welcome to the program.
Makadi itere mavelas, tinotenda nekuburitsa nyaya yavaJob Sikala kuitira kuti mhuri yeZimbabwe nevamwe vese vakateerera vazive kushungurukudzwa kuri kuitwa vaJob Sikala nevamwe vavo.
Saka imi sebato reCitizens Coalition for Change muri kutambira sei zvataona zvichibuda mudare muzuva ranhasi?
Zvinorwadza, zvinoshungurudza nekuti vaJob Sikala vaStole nevamwe vese 17 vakavharirwa vekunyatsime havana mhosva. Ndo vari kutori ma victims tirikuona vajobs kara vakwanisa vose over 3 months vari mujeri vasina kutongwa. Ikodzero yavo kuti vatongwe vari kunze. Tirikuona vamwe vese vachisungwa, ana MP wadya jena, ana Priska Mupumira nevamwe vakarerekera kuzano PF vanosungwa vopinda mujeri vopiwa kodzero yavo yekutongwa vari kunze. Asi tirikuona kodzero iyi haisi kupiwa vajobs kara vasitole nevamwe vese. Ndopanobva tatoona kuti zviri pachena kuti ZANU PF iri kungoshungurudza, iri kushandisa makoti kuti irwise vanhu veTCCC nevanhu vari kurwira shanduko muZimbabwe. Izvi zvese izvi zvinoita kuti vana veZimbabwe vaone kuti hapana chatakarwira, takarwira rusununguko, freedom. Vamwe vese vanhu vese vari mujera vanofanira kunge vari kunze. Saka chatakarwira chii kana vanhu vasingakwanise kuita kodzero, kuwana kodzero dzavo dzekutaura, kodzero dzavo dzekuti kana vachinzi vapara mhosva vatongwe vari kunze.
Yes, sir, if we can just move forward as we wait for our ZANU-PF guests to join us. So what do you think is the way forward? Some have been saying this, you know, they're urging for a political solution. What do you say as the CCC? What do you think is the way forward?
This is essentially a ZANU-PF issue because we are seeing that they are manipulating the courts, they are influencing the courts. There is no reason to start blaming CCC or President Chamisa or anyone or any citizen that we are not doing enough for Honorable Job Scholar. The thing is, it's ZANU-PF, it's the government that is influencing the courts. They are the ones that arrested him for no reason. For the record, Job Scholar has been arrested more than 70 times. And none in these 70 times was he ever convicted of any of those crimes that he would have been alleged to have committed. And we know that Job Scholar is going to walk out of that jail one day without any conviction, because he is not a criminal. And he did not commit any criminal offense. So this is just a political targeting by ZANU-PF. We urge the courts to do their job and ZANU-PF to stop terrorizing the citizens. We are seeing an increased weaponization of state apparatus. We saw in Bulawayo where ZANU-PF literally declared war on the citizens, beating up people. You saw what they did to Honorable Tofa. That's a declaration of war on citizens. They declared war on citizens in Gokwe. They declared war on citizens in by-elections in Matabeleland. And that needs to stop.
Tombotarisa kuti pari zvino nyika yakatarisana nesarudzo dzegore rinouya, uye zve tiri kutoona kuti imi semapato totarisa veCCC, uko totarisa veZANU-PF, mese matopinda muelection mode makuda kuti mutsvage rutsigiro. Pari zvino tingaona here vematare vachizowanikwa ivo vachi yenderera mberi vachigadzirisa zvinhu. But I'm hearing that Tawanda Zokora is saying he can't hear me, so hopefully you can hear me now. I'm not sure.
I can hear you now, yes.
While we're sorting out our technical issues on the sound, let's take one of our callers. We have Richard Moyo. Varikufona ivo variku South Africa. Makadiva Moyo.
Vadare venyu vamuna vana baba vatawanda dzokora nevamwe vavo.
Mhm. Tipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika mumataredzi mhosva. Takatarisa nyaya yava Job Scholar nevamwe vari muchizarira navo.
Chekutanga regai nditaune chiti nhauyi inorwadza zvikuru. Kana nesu pachedu tapera simba nayo. Maitiro ari kuitwa vaJob Scholar zvino zvinotipedza simba, zvinorwadza uye futi zvinonyadzisa kuona nyika yedu yechidare yeZimbabwe. Nokuti mune mhondi dzakawanda muZimbabwe dzinouraya vanhu, dzinobata vari madzimai chibharo, vamwe vachisungwa asi vanopiwa mukana wokubvisa mari chibaiso ndotongwa ari kumusha kunze. Asi vaJob Scholar nhasi uno kwaakashanu vachingorambirwapo napo nevavanawo vanawo vasitole. Zvinhu zvakadai zvinhu zvinotitambudza, zvinosingafadzi. Utongo hwakadai munyika medu hwautongo hwaHerode Pondio Pilato maitira vaita panguwa ya Jesu Kristu vaita nindre ya kada nindre iya ifazi nukuti vazobu skala ma kusungwa kwa wakaita waka sungiru wazu inu sina basa vaifana kungopua mkana sevamo vanuwese uifurise mwana we Zimbabwe asana sungi za akita za kadai zinuradi za kuti izi za aze matongiru wei nyika yesu uifuti ni matare kauti makovu majaji ni watongi vanurambo wa chungu zifu posponda na wizi vana ava vano yivari kumwe ni vamo vano vanto tumiwa kutuwa ito za kafane zizi ili nzire kuda kuti vajubu skala vagari mtorongo kumwe zimi jinji zinga gona uzikana voti zinu guna usikavarimo na ya kadai aifazi inurwaza kwa vare wa skala kala neso vano tinoda nyike Zimbabwe tiri wanawe Zimbabwe nukuti vano gawita uta wakadai zoose zwaruku wazi zwaruku taurezi kwa mwajita atimiri zimatari zilipache na kuti nyike liye Zimbabwe maitira ayo aifazi anu nyazisa asili chazinu guna uti zauriti umari vari kukudenga umari vanona umari vanonzwa vano waka wanda waifunguzo susurute wata wajobu skala asili nguwa ya Jehova mwari kare shingi ya sika zisha onepa seti nukuti ni pachangu na weka fani ya indi fazi ndiru wazi wazukuru ni zina wa Jehova ya Jehova skala nguwa kia za kukusa wakusa ajika saza nina wendoyo
saka pamira paka daiva moyo munofunga utishishu nufandra kuitwa
na wingo lipo ndiye kuti kuvana ve Zimbabwe yangu vanye kuti kuvana ve Zimbabwe vese vabate munamati nokunyengekera kwachinongoita kuti dai Mwari akatungamira kanzwira vajobu skala nokuti zvaratidza kuti matare pachawo aasi kuita chimwe chino kuti vanototongwa nehurumende yedu yeZimbabwe ndo zviri mukati menyika uye futi chimwe chinotaura kuti vana ve Zimbabwe vose nenyika yedu yeZimbabwe sarudzo dzegore rinouya ngaidziye muono wokushandura zvinhu zvose mukati menyika yeZimbabwe Zimbabwe. Luka na sarudu zika saa shandura ramangwa na Zimbabwe vanu wacharambo wachungo sungurudo wachungo sungwa endifutu kusungwa kunitwa vanava vanu tarifa kutindile gandaritu uyo futi ndile kala ipano vakumba ipi kutarifa kune vanu wakawanda mkatime nyike Zimbabwe watino garati shinzu wanu watino garati chukona vanungo wachita madira jujira chile wakasungu watu tulika na mazuwa mavi vanungo wabuda asina wea zubu skala wakanga wachi wachimilila anzazi ya kapondwa munuesa chizona ya kakandwa kata uzoku tema temo kukunyatimo uko pati nasuno zino ndizezo wakaitu wa zina azitarisi wajubu skala wano mwosa na masole wano mwosa na ya kadaya ina kizi kunyike Zimbabwe ingo nguwe kutingatina mate inisimba tisa pira tariro vajobu skala mwaruri nga washaitira zakana kunyangu na Jesu Kristu wa jinji waka nga wachiti nga urawe iya kanga asina mosa atisho kwa chaka zone kwa paka zima nyipa sirose saka nga timire ini simba pakuti gore ino tevera kana sarudi singe zasika lanu nga tivote ino wandu wili ndo change ino gura kumi kushandula jike Zimbabwe nuti wanga uwe washaitira nizu zaka sena sewa ta vajobu skala nga wagare mtuongo nyutu waka tadza vajobu skala wana kutadza vanu kwa mpuo mmarishi batiso sevamu vana vee Zimbabwe vesu wabudu okunze vani kodziru wanu waka wana nure wanu waka wanda mkatime nyike Zimbabwe kukua tebele kukua hundi waka wana over 20,000 wanu batu wani iwa wana kusunga batu wajubu skala wana munu waka uraya
ai watu notenda cha hizo va Richard Moyo muvenezi varakanaka ndirikunzwa kuti mumwe munyarikani wedu va Frank Guni vebatoreza no PF vatitsika pachirongwa makadi vaguni
tiripono kana
aiwa tiri wadi zvedu tanga tiri kudawo kunzwawo tiri kuona zviri kuitika mumatare taona vajob sikala navasitole vebato reCitizens Coalition for Change vachinyimwa mukana wekuti vawanikwe ivo vachitongwa vari kumba asi dzimwe nhengo dzebato renyu rezano PF kutaura kwaita kola kuti takaona vamwe vakadai sevana wajira jena vachingomira pamberi pedare vana Mike Chimombe vachimiswa pamberi pedare vachibva vapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso tinga isu pane zvematongerwo enyika here zviri kupindira munyaya idzi vaguni
ndiripo so handiziye kuti zvematongerwo enyika zvinopinda papi nekuti nyaya iripo ndeyekuti matare edzimhosva haatongwe nezanu PF anoteedzera mutemo sezvauri mubumbiro redu remutemo matare edzimhosva vatongi vekumatare edzimhosva kubva kumajudges kusvika kumamagistrate havaripote kuzanu PF independent body sezvatinoziya zvatingataure ndezvekuti vari kumhanya mhanya kuti ndezvematongerwo enyika tine mubvunzo mukuru kwazvo wekuti pane akamboverenga here zvikonzero zviri kupiwa nedare rekwamagistrate zvokunyima vasikara mukana wekuti vabvise mari yechibatiso vagotongwa vachibva kumba hazvina hapana chatichasanduka kana vanhu vasina kuverenga zvikonzero zvekupiwa nematare vaakumhanya kutaura zvematongerwo enyika saka tiri kukumbira chaizvo kuti vemaopozisheni nemivo vatori venhau dei mamboverenga kuti matare ari kutii chikonzero chavari kupa chikonzero chacho chiri pamutemo here kana kuti hachisi pamutemo ndo nyaya yatingataura kwete kuti ZANU PF ZANU PF hainei nezvirikuitwa navasikara zvavari kunoendwa ZANU PF hainei nekutonga kwedare haisiyo inotonga matare ndo ari kutonga.
Let me bring in now Mr. Tawanda Jokora. You are hearing what Mr. Frank Guni is saying from ZANU-PF. He says, have you read why the court is denying Honorable Sikala and others a chance for them to pay bail and be actually, you know, like be ruled from home?
Tinoverenga zvinonyorwa mazuva ose, tichotarisawo zvakare vamwe vanhu vari kupara mhosva dzakafanana nedzinonzi vaJob Sikala vakapara. Kune vanhu vakataura kuti Job vachamisa ngavaurayiwe. Kune vanhu vakataura kuti vanhu veTCCC vanofanirwa kutswanywa tswanywa. Vanhu vese ivava hapana akaenda kujeri. Asi vaJob Sikala vanonzi vakataura kuti vachakonzeresa mhirizhonga muchitungwiza. Zviri zvekunyepa zvakare. Asi iyoyi ndomhosva yavagarira. Vamwe vese ava vari kunze. Totarisawo zvakare kuti kune vanhu veZANU PF vanopara mhosva dzakatopfuura ipapo. Ana Priska Mupfumira akaba $90 million, mari yaikwanisa kunge ichikurudzira nyika ichishandiswa munyika medu. Vawadya Jena vakaba mazimari akanyanyisa, asi iko zvino vari kutongwa vari kunze. Saka izvozvi ndo zvinozoita kuti tione kuti vamwe vanenge vasungwa vari kupiwa kodzero dzavo, vamwe vasingapiwe kodzero dzavo. Ndoda kutaura kuna Dr. Guni kuti zviri kuitikwa kuna Honorable Job Sikala izvi zvinotoitwa chero kune vamwe vanhu veZANU. Saka tichida kutoti vanhu veZANU nemaMP acho vose tibatane tishoropodze zvinhu zvakaita seizvozvi izvi. Onai ana Jonathan Moyo vaakugara kunge muguru kunge makonzo. Nenyaya iyo yekuti tenge tichikurudzira zvinhu zvisina kunaka, ngatiregei kupembedzera zvinhu zvakashata. Tese sevana veZimbabwe tofanirwa kunge tichishoropodza zviri kuitwa kuna vaJob Sikala, nokuti vaJob Sikala vakapara kamhosva kadiki diki. Asi kune vanhu veZANU PF kana ndokunge vakapara, kune vanhu veZANU PF vakapara mhosva hombe hombe, asi vanongosvika vachipiwa kodzero yavo. Kodzero yavo kuti vatongwe vari kunze.
Let me give also Mr. Frank Guni, if you can just respond to what Mr. Jokora is saying. Vari kuti aiwa panofanira kuita mubatira pamwe kuti kana zvikazoitikawo kune vamwe vebato renyu reZANU PF munogona kuzowanikwa muchiwanisawo kundizo. Taurai tinzwa.
Let me be very clear. Dzimwe mhosva dzavari kutaura idzi kuti vana vadye Jena vakazodii, they are totally different issues. The courts look at individual allegations and they look at the merits. Mr. Job Sikala has been charged with a sick crime of inciting violence, which actually ended up happening. We all know there was violence in Nyatime. We know Mr. Sikala has not been found guilty yet. But that's for the court to process. That's not for ZANU PF to process. Zvekuti kune vanhu vakazoba mari yakati iyi vakazonzi vakaba dzimwe mari vana vanongona ndo vari veZANU, kune vanhu veZANU
Mr. Guni, I'll have to cut you off there. Unfortunately, time is not on our side. I wish it was a soccer where we could give both of you extra time so we could also hear from Mr. Jokora. But thank you, Mr. Guni and Mr. Jokora. That brings us to the end of our program. I would like to thank also those that were live streaming with us. I'm Marvelous Nhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good weekend.